Misoro yenhaudza nhasi chipiri ndira 2018 inindini Evans Zininga. Dunhu remashonaland central rinochema kushaya kwasachigaro weMDCT mudunhu iri vaJustin Chitate avo vakashaya paurongwa hwekurangarira imwe nhengo yebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira vanogara mumaguta kuti vaende kunonyoresa panotanga zvakare chirongwa chekunyoresa musi wandira 5. Gurukota rezvemitemo rinoti hurumende yakagadzirisa mitemo yese inobata sarudzo, izvo zviri kupikiswa nemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra. Mutungamiriri weProgressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo, vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvisungo zvevechidiki mugore idzvara 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.